Mumwe chiremba anoshandira kuUnited Bulawayo Hospitals uye ari nyanzvi munyaya dzeutano hwemadzimai akazvitakura. Dr. Mishe Gororo vanoti zvakakosha kuti vanhurume vatore matano akasimba mukuona kuti nyaya dzeutano hwakanaka dzachengetedzwa munguva dzavanenge vachiita zvepabonde. Dr. Gororo vanoti mamwe madzimai anokwanisa kutadza kunyatsotsanangurira varume vavo zvavanenge vaudzwa nenyanzvi. Nokudaro zvakakosha kuti varume vange vari pamisangano inopa dzidziso dzakadai kuitira kuti vazvinzwire vega.
Saka even murume ngaave involved munyaya dzepamuviri, munyaya dzekuenda kunoonekwa kwemadzimai akazvitakura. Murume ngaave involved nekuti zvenguva ana mai kana vakuzoenda vachinotsanangura zvinhu izvi kumba, ana baba vanga vasipo, zvinogona kusanyatsodi, kusanyatsonzwisisika. Saka tiri kuti varume ngavaende. Uye zvakaonekwa zvakare, kune tsvagidzo zhinji dzakaratidza kuti vakadzi vari kusapotwa navarume vavo kana kuti vanoakambanwa kana kuti vanouya navarume vavo kusikuonekwa vaine pamuviri. Vari likely kuya achisikumonitwa kana kuonekwa vaine pamuviri, uye vari likely kuti vanonodhirivhwa munzvimbo dzina vabatsiri vakatrenwa kana kuti ana nyamukuta kana vaine support. Even nyaya dzefamily planning, nyaya dzatiri kuti dzecontraception zvefamily planning izvi, varume vakava involved imomo tinoona kuti uptake yemadzimai kana kugamuchiwa kwazvo namadzimai kunodiwa, kunoimprova kana varume vari involved.
Dr. Gororo vanoti mukadzi akauya ega kuzora pachirwere chepabonde anotsekera kumba onozadzwazve chirwere ichi nokuti murume wacho anenge asina kurapwa.
Mai vakazenge vakuenda kumba vega vachiti ndapiwa mushonga uyu kuti vachanyatsotsanangura, hazvichadi, hazvichanzwise. Uye panoita iye hatinoti even contact tracing yekuti mudzimai akauya aine chirwere chepabonde zvinguva zvinenge zvida kuti urape neshamwari yake yepabonde yacho, sai dzati hauti warapa uyu, paanodzokera kumba unopiwa utachiona zvakare nababa vasara kumba. Izvozvozvo zvinogona kutiremerei madzimai kuti vachizodi vachizoende kumba vanozviudza kuna baba kuti handapiwa mapizza yamanzi mufanira wokunwa, ivo vasingazivi kuti mapizza vari kupiwa ndeyei. Saka ndoda tiri kuti varume should be involved, hasi zvamadzimai bedzi zvinhu izvi.
Chiremba ava vanotiwo hakuna mukadzi anofanira kufa nechirwere chegomarara repamuromo pechibereko icho chinokonzerwa neutachiwana hwehuman papilloma virus iyo inotapuriranwa pabonde.
Saka mukadzi wese, tiri kuti mukadzi wese akuita zvepabonde anofanira kuwana access yekuti askrinwe. Why tiri kuti mukadzi akuita zvepabonde? Isu tinoziva kuti cervical cancer inokonzereswa neutachiona hweinonzi HPV, human papilloma virus. Uye human papilloma virus inotransmitwa kana kuti inotapuriranwa pabonde.
Dr. Gororo vanoti mukadzi wese zvake akuita nezvepabonde anofanirwa kuongororwa chirwere chegomarara repachibereko.
Zvatakaona in general ndezvekuti irigardless yekuti munhu ane makore mangani ave nenguva yakari kuti achiita zvepabonde, it's better kungoti mukadzi wese ari kuita zvepabonde ngaauye tadi timuscreen.
Dr. Gororo vanoti chinhu chakakosha zvikuru kuti mudzimai azive zvinokonzera gomarara repachibereko uye kuti chirwere ichi chinoonekwa sei.
So zvakaita chibereko chemukadzi chine pati yekumusoro yatinoti muviri wechibereko unotakura mwana, kwozoti nhengo iri kusasi yakabatana nechibereko, it's just pati yechibereko ichochocho kwatinoti muromo wechibereko, iyoyo ndo yatinoti cervix. Saka cervix zvainoita iyi inogona kudevelopa cancer inotangira ipapo pamuromo wechibereko. But the good thing about cancer inotangira pamuromo wechibereko ndeyekuti isati yadevelopa kuti ioneke kuti yava cancer, inotipa tinoti malignant conditions, kana kuti shanduko dzinotanga kuitika pamuromo wechibereko ipapo, dzokuti kana tikatarisa tinogona kuziva kuti paakuda kutanga kudevelopa cancer.
Amai Maureen Masanzu vanomirira madzimai anorarama neHIV kumaShonaland Central vanoti chimwe chinhu chinotadzisa madzimai kuti aongororwe gomarara repamuromo wechibereko inyaya yekushaya mari dzokufambisa kuenda kuzvipatara. Asi Dr. Gororo vanoti bazi rezveutano riri kuedza neparinokwanisa napo kubatsira zvipatara nemakiriniki munyika kuitira kuti kuongororwa kwechirwere chegomarara repamuromo wechibereko kuve nyore. Hurumende yeAmerica kuburikidza nechirongwa cheUnited States President's Emergency Plan for AIDS Relief iri kubatsira Zimbabwe nemamiriyoni mashanu emadhora muchirongwa chokubatsira madzimai anorarama neHIV kuti akwanise kuongororwa pachena gomarara repamuromo wepachibereko. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kirimudzamiri.